manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Kana zakare manero anasi uri mswe chitatu bunyana 29, 2021. Makateera ku Studio 7 nevenyure nyazi rikuitika muZimbabwe zamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Makwanza kuvani Yesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini blessings dulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviro mchirongwa chedu cha nasi vatungi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko mtedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show nasi tine hurukuro nemutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa Hii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi zishiwa kwa muri zishibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Mukuru wa tongi ve matarezi mosha munyika Justice Luke Malava nasi vatoresa miko vatongi vapfumba mwevacha vedare repamusoro au vakadomwa nemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa zvitevera bunzo dzakaitwa ne Judicial Service Commission muna chikunguru Godwin Mangudya anotipanya inotevera
vatoreswa miko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze va Joseph Chilimbe amai Catherine Keti Bach Musawazi vabongani Jovu va Samuel Deme vamuna Mato Mutevedzi va Nevakatiyo va Elijah Makomo na amai Lucy N. Chipo Mungware munyori wekomishen nona nezvatongi vematare edzimosva yeJudicial Services Commission va Walter Chikwana vati kudomwa kwevatongi chava kucharirutsa basa mudarire High Court
zvinoita kuti nyaya dzikuenda mu High Court dzitongwe dzichipera nekukurumidza nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatatichiwanai ndechekuti majaji anga ari mashoma asi basa ranga richiwanda pamuserepozvo tine majaji 6 vakabva kuHigh Court vachienda kuSupreme Court nguva diki diki ichangopfuura saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuHigh Court riite zvakanaka
Pama jaji agadzwa nasi mapfumbamwe vaviri vavo chete madzimai tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma vakati pane matano ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda
pamwedzi yakapera mwiri yakapera tine majaji matatu echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kuLabor Court achiiswa kuHigh Court saka takaita majaji matatu akabva kuLabor Court achienda kuHigh Court majaji yo Justice Muri Justice Maxwell na Justice Muchawa ndevechidzimai
mumwe vatongi vadomwa nhasi Justice Samuel Deme avaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhu vese muchiona mukuona performance yavakaita so vapuwa opportunity vakatora opportunity yavo vakafanisa muinterview saka vajaji saka muJSC parizvino tine maresearcher tina judge vasingaoni asi vanenge achiita basa ravo
Justice Deme vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara mutungamiri wesangano rinomirira magweta relaw society of zimbabwe vawellington magaya vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende masangano anoshanda akazvimirira vemabhizimisi kana ani zvake vamagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimosva
tinokumbirisa kuti vatongi vachavaiswa nevagara vari muvacho vaiite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimosva especially kana tichitaura dare repamusoro rehigh court dare rakakosha zvikuru rinenge rakatariswa nemunhu wese hatidi kuti muite nyaya dzeuori izvi zvinoapplyzwo kumatare ese whether magistrate court, labor court, vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori inokanganisa magains acho atinoona so tiri kuvakumbisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumatare edu
vachikwana havati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Zeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yavo iri kufara chose negoho regore rino uye icharamba ichisimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wemabhizimisi waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi vachiwenga vati vanotarisira goho rakakura kudarika remwaka uno gore rinouya uye izvi zvichaitika nekuvandudzwa kwezvirongwa zvakaita sepfumbudza nepresidential input scheme. Vachiwenga vatiwo hurumende ichatora matanho ekuti varimi vapiwe mitengo inofadza kuitira kuti vavandudze mabasa avo kuti nyika iwane chikafu chakakwana uyewo kuti maindastry awane zvekushandisa. Asi vati varimi vanofanira kutora kurima sebasa vosiyana nenyaya yekuswera vachivhima tsuro mbeva neshindi mumapurazi sezviri kuitwa nevamwe.
Agriculture is a business. Hakusi kuenda kumunda woti kuenda kubasa. So that slogan ekunzi paweekend ndichamboenda kumunda hakuna zvakadai kuti kuenda kubasa. Ari kusumuka achienda kulight industry, ari kuenda kuheavy industry, mese muri kuenda kubasa. That's how we should approach this. We are all going to work.
Vaenderera mberi vachiti kunyevenuswa kwenational lockdown kuchaita kuti varimi vakwanise kuendesa zvirimwa zvavo kumisika pasina matambudziko. Vachiwenga vayambirawo vari kutenga nekutengesa mari pamusika mutema vachiti vacharangwa zvakaomarara. Vatiwo vanhu vanofanira kukoshesa nekutsigira mari yemuno.
I wish to reiterate the need for us all to have confidence in our currency. The Zimbabwe dollar. Hakuna chinhu chinonzi RSG. Zimbabwe dollar iri as strong as any other currency. So that language yekuti tina RSG masikizi. Tina RSG. Tine Zimbabwe dollar. We need to give it our trust.
Vachiwenga vakurudzira varimi nevemabhizimisi kuti vashande pamwe chete mukusimudzira upfumi hwenyika. Varimi zana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumi mashanu nemanomwe ari kuratidzira pashoo yegore rino iyo ichabvurwa zviri pamutemo mangwana. Shoo yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushoo. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 4615. Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 345 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 130,272. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 3,060,476. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe nemazana matatu negumi kana kuti 2,229,310. Zviri kubva kubazi rezveutano zvinoratidza kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huri kudzikira. Hurumende ya mbengi azuisa kutichinangwa chayo, ndiche kubaya vanhu zuru makumi mana pazuwa. Hurumende inotiwo, inoda kubaya vanhu mamirion gumi nomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubvamuzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vamwe vanoti chirikonzera kuti wandu wevari kubayiwa nomba uderere inyaya yekuti pane vari kufambisa mashoko enhema pamadandemutande akasiyana siyana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Tiri kutomhanya mhanya subcommittee yedu task force inoona nenhau information. Ndopo wakatonyanyo nangana napo chaizvo kuti wanyatso kuparadzira mashoko echokwadi kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwawo tichiwachishanda nemachief edu munharaunda macommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo panga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti yewewe tapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya. Saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega, ndechedu tese. Ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino?
Tiri kufara, hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu sakataura hurumende yakataura kuti toda kuti 50% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity. Sezve tiri kumhanya mhanya nazvo kupindura mubvunzo wenyu hongu, tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeAfrica muAfrica region yeWHO inodifainwa neWHO isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi senyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko, vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kuNorth Africa uko, Dr. Mahomba?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuNorth Africa uko asi hadzisi muAfrica region inodifainwa neWHO. Saka patiri kuona ipapo paAfrica region yakadifainwa neWHO, Zimbabwe tiri pamberi chaizvo. Izvo zviri kutifadza, asika hatisi kungofadzwa chete, tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo tageti dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination program yedu dzetiri kuramba tichimhanya mhanya nadzo.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti bato ravo rapererwa nemazano uye kuti harina gwara rakajeka rekuti rinokunda sei musarudzo uye kana rikakunda rinokwanisa kutora masimba sei kubva kubato rezanu PF rinozviti rinotsigirwa nemauto nevakarwa hondo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vachamisa.
Vanotaura kudaro vanotaurawo mashoko avo, handizi kuti vanowana kupi, asi kana muchida gwara tiedzei. Tiedzei bidhana, makationa pamusikapi zvatinogona kuita. Makangoti bidhana asi makaona nyika yacho yanga yadirwa shuga, mbovha yemvura yanga yakurova nyika. Tinopama zvenyika, tingotiedzai kwenguva diki. Ndaitombotaura dai zvaimbogona kana kutipa henyu mwaka umwe chete. Mwaka uyu ndomunozoona kuti munoramba makungotema tidzokorora. Tidzokororei engo, nokuti maitiro edu anonga achibva mukunzwisisa nekufamba neruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vanenge vachida kunzwa gwara renyu rematongerwo enyika kuti muchapinda sei munyaya dzematongo. Isa hatisi vana samuzovika. Hatidi zvokuti tibudise pane simba redu tudza uyo anoda kutikanganisa dherira. Isu tinotaura nyaya idzodzo kune vanotsigiri vedu, vanoziva mafambiro edu, vanoziva marovero edu. Kana ngoma yekwedu yorira, vanoziva kuti inodayirwa sei. Hakuna ungadayira ngoma yaasingazivi, uye hakuna ungauya kuzochemera kuridzwa kwengoma yasingazivi kuti ingoma yerudzii.
Asi hamusi kutya here ipapa sezvakambotaurwa navacharamba vachitivo vakarwa hondo yerusununguko havazobvumidze MDC kuti itonge kana ikakunda musarudzo?
Hatina kana chatinotya isu. Ukanzwa munhu aakudaro, munhu aakutaura manzwira nzwira amaakutaura, kuratidza kutya. Ndozvaitwa zina Smith akati aiwa kwete pa 1000 years bachi rangu ringatotonga. Izvezvo ari kupi? Ndoza ita wane wa mwakata aisino tonga kusikazanaka umuza wa madonja amera nyanga ike zina wariku iwa wabatu wane demonika rasi mitri ya rukuda kura ambila pachikaro asi isi mazakuta iwa wacharamba aa wanga da kuramba si sarao ndi wacharamba acharamba hake asa kuna kwa anu inda na hae ndi wakuti iya anu kuna kuramba hari kumbako hake asika na wanu wabuma vanu ndo wane vote vote aisi yomuni mawo veterans anu todao shanduko magawa wana demonstrator mapenji na wana kuna kawana chindidi wana na mjipa warikita nga wana wana kuzira nyika ino warikuta ambura kunonga sosene muromu asi nyika ino ukumbi kuno ushamisa kudai
vamwe vachamisa warikuti ivo zitare kuti MDC rizinenge era kunyanyo konzera kusa uirana nekudaro mnofanda kutsagari mwezita uye va monzora wakatoti wachashandisa zitare kuti MDC Alliance msarudzu
munozviziva ka kuti chimusoro anogona kufamba achidzongodza bvongodza muto kuita kwaakaguta kune vanhu vanongoda kungokanganisira nyika unouya uchitaura uchindoshandisa zita rakati usafananidza nguva unoedza tarubva ka mumwe munhu anongofunga kuti pamwe akapfeka bhachi rokuba iye ndiye atova muridzi webhachi iroro asi bhachi rokuba rine magumo mapurisa achakubvunza kuti wakariwanisi isi tinoziva nyaya mazita aya kuti haaiwa haina kana nebasa rose panguva yakafanira tichava nezita tichava nemafambiro anozikanwa nenyika yezimbabwe zvinoita kuti pasava nekunge tichipokana kana kukonganisana nenhoroondo ka takatanga musangano uyu kare kare vamwe vakazopindawo vavakajoina vaakuya vachizviti vanogona kutungamirira izvozvo zvinowanikwa mukufamba nemukurarama 2018 chaiyo papa nemapati akawanda vana maikuti vanga varimo mudariro nepatiyo iyi yamamuchitaura yaakwe asiya haina kuvhoterwa nevanhu vanhu vakavhotera Alliance nekuti vaiziva kuti ndopane zvavanoda vanhu havafungiri
mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare Studio 7 iri kudawo kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vose vamwe tichiri muhurukuro navo uye takupakurirai hurukuro dzatinenge taita navo kana vabatika. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuNigeria vavhura zvikoro mudunhu rekumaodzanyemba rekaduna zvichitevera kumbovharwa kwezvikoro kwemwedzi miviri nepamusana pekusagadzikana kwanga kuri mudunhu iri. Dunhu iri ragara rine dambudziko rekupambwa kwevana vechikoro uye sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana vechikoro vanosvika miriyoni imwe chete vanotya kuenda kuchikoro kana kudzokera kuchikoro nekutya kupambwa. Mumwe wevakuru vakuru vemauto muAmerica General Mark Milley vakaudza dare reCongress kuti nhare mbiri dzavakaridzira mumwe wavo wekuChina munguva yekupedzisira yehurumende yavaDonald Trump dzakaitwa zviri pachena uye dzakange dzakanangana nekugadzirisa mutauro waivepo. VaMilley vakati vakaudza vakuru vakuru vehurumende yavaTrump nezvenhare dzavo mbiri uye vakaudza vakuru vemauto muChina kuti hurumende yavaTrump yainge isina urongwa hwekurwisa China kumazuva avaTrump ekupedzisira vari muWhite House. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika dzemuAfrica zvinogara muAmerica hazvichina chishuviro chekumusha panyaya dzesadza sezvo zvave kukwanisa kuwana upfu nyore kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chave kugaya upfu chiri kuWayne County mudunhu reOhio uhwo wave kutengeswa mumatunhu matanhatu emuAmerica. Kunyange hazvo vari mudzidzisi wepachikoro chepamusorosoro cheFriends University chiri kuWichita mudunhu reKansas Dr. Moses Rumano vanowana nguva yekunorima chibage mananga muriwo neipwa kudunhu reOhio uko kune musha wavo izvo vanotengesera vamwe. Dr. Rumano vakatanga kurima chibage muna 2015 vachiti ndechekudya nemhuri yavo asi vakazoona vasara nechibage chakawandisa zvekushaya kwekuchiisa izvo zvakazovapa pfungwa dzekugadzira maputi pamwe nekugaya upfu vachitengesa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Pari zvino ndiri kuKansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuOhio. zvekugaya hupfu takatanga gore rakapera nekuda kweCovid hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda apa tanga tine chibage chakati one day saka takatenga kugadzira mafuti ekumba masalted tobva tazogadzira mamwe mafuti zvekare anenzi mahoney flavored atinongomwa yamaya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibage chakawanda mudunhu reOhio kuno kuamerica.
Makatanga riri nezvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu.
Ndakatanga kurima muno muamerica 2015 ndaingorima chibage kwekuti ndikwanise kuzodya pamwe chete poneshamwari saka ndikufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda vaibarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba ndakazoramba ndichipambidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda kwaida chibage. Kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana nana Kenya wakafanana nenyika dzana Tanzania wanofarirawo chibage ichi saka takati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muamerica muno hupfu nekuti ndinoona ini ndiri kudunhu remaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Chibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizers chakangoshandiswa mupfudzi wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure saka tiri kukarira kuona gohwo rakati kurei chaizvo uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumadhura kwedu chinokwana kusvika icho ndofunga kuma 5 metric tons chitoripo kare chikuti hupfu hauchapereba maputi haachapereba saka tikakohwa gore rino tinenge tane gohwo riri pamusoro-soro tinenge tane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifidhe vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwerewere.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwerewere muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda nevakomana vekumaamish patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina vachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewere asi takashanda nevakomana awa magore mairi adarika aya saka takukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewere uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu hunodyiwa nevanhu wekuwest africa kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria. Tinoda kuti isusu vanhu wese watema wekuafrica vari muno muamerica tikwanise kuvapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira izviri hupfu ngwerewere roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvinezvi taakuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15 mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipapo tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo vanotoona hupfu hwavo huri pamusiwo peimba yavo padhora uchaipo vanozongovhura dhoo muno muamerica uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states. Chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muamerica kuti vanhu varaige kuzonetseka nekutenga hupfu uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yecanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite vanongozoona hupfu hwaapa dhoo zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana.
Chizvarwa chezimbabwe Dr Moses Rumano vari parunare kuwinchita kukansas muno muamerica naJonga Kandemiri westudio 7. Chirongwa cheUnited States Students Achievers Program kana kuti USAP chiri kukurudzira vadzidzi vanoshaya kunyoresa nechirongwa ichi kuitira kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo yeordinary level pamwe nelower 6 munandira 2022. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kunge vanyoresa musi wa8 Gumiguru usati wadarika. Gibbs Dube Studio 7 abata vaAnne Sundoro kuti tinzwe nezvechirongwa cheUSAP.
Mwana kana achida kuuya kuzodzidza paUSAP Community School anokwanisa kuwana maapplication iyi nenzira dzakasiyana. Saka togona kutanga chiti vana vanotorwa nechikoro vanotora maform 4 uye malower 6 fanike pa application ye gore rino vari kutora maform 4 uye malower 6 vana vanogonawana ma application atingati ma physical emapepa ku Harare ku muAvondale ku education matters vanogona kumaona kuMutare ku Tena Memorial Library vanogona kuBulawayo kuBulawayo Library kana vanogona kuGweru kuGweru Memorial Library asi kana munhu asinga kwanise kuwana maapplication munzvimbo idzodzo munhu anogona enda pawebsite yechikoro apo paanokwanisa kudhaunodha application yacho palink asi tinonzwisisawo kuti vamwe vana vanogara kumaruwa kusina internet uye vasina nzira yekukwanisa kuenda kunzvimbo kumaguta makuru naizvozvo tinobatanidza nawo tichishanda neveministry of education tichishanda nevamwe vana vakapfuura nemusap tichishanda neivo vana varipo vanobvawo kunzvimbo idzodzo tichikumbira chivakurudzira kuti vatambanidze maapplication iwayo kuti vana vakwanise kuwana kuuya kuchikoro uye tichitotendawo iwo mukana watitonawo watatowana nhasi kuti tikwanise kushambadza shoko iro rekuti applya yekuusa community school
kana rese pane mwana ari kutotitok anoda kuapply nhasi anoita sei
kana mwana achida kuapply nhasi zvatareva kuti anogona kutsvaga maapplication iwayo asi kana vane mibvunzo vanogona enda panhamba dzedu dzepa WhatsApp dzinoti 0771 021 511 again tipamizve 0771 021 511 apo pavakaenda panhamba idzodzo vakakanda mibvunzo yavo vanowanawo vanhu vanokwanisa vabatsira vachivaudza zvese zvavanoda kuita asi chikuru ndechekuti mwana wese anofanira kuwana application kana aiwana oitambidza kumaofisi wayo yotumikwa kana vana va kana maapplication auya oraviwa vanhu vacha vachitarisa kuti vana vakakodzera kuti vawanewo mukana iwoyo nderapi
pafees parabva kwakamira sei
sekutaura kwatachiita kuti vana vatinowana vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana havazi vese vanokwanisa kubhadhara school fees yakakwana saka chikoro chinoshandisa modho yekubhadhara fees yekuti mwana anobhadhara fees yaanokwanisa vataurirana nechikoro saka varipo vana vekuti vanokwanisawo kubhadhara mafees kwoita vana vekuti zveshuwa vanogona asi mari chaidzo dzekuti vabhadhara havana apa vanenge vachitaura nechikoro kuti vakwanise kuona kuti vawane kuwana dzidzo yavo vasingatobhadhari mafees iwayo asi zvine zvichisiyana mumwe nemumwe nesituation yaanenge ari nekwaanenge achibva
avo vanga vari vaanesu ndoro vachitaura naGibbs Dube westudio 7 pamusoro pechirongwa cheUnited States Students Achievers Program. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatongi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nasi taita hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avanoti bato ravo rine gwara rakajeka panyaya dzekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isingebele.